Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya nauzeduza nasi China kurume 10 2016. Zimbabwe inoti yakazvipira kubhadhara zvikwereti zvayo kuIMF neWorld Bank kuitira kuti ichitanga kukwereteswa mari senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Rwendo rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuIndia rwokonzeresa mutauro mukuru munyika. Pasi rose rinocherechedza zuva revanorwara neitsvo pasi rose reWorld Kidney Day. Nyanzvi dzokurukura pamusoro pezuva rekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika gore rapera vaitaidza mara. Muchirongwa cheWomen's Roundtable tichange tiri kutarisa kushungurudzwa kwevana kurikunzi kurikuramba kuchikwira munyika. Kana muchida kutumira mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp, namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318.